A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 22nd November 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the situation obtaining in Zimbabwe following the resignation of President Mugabe from power.
President-elect Mr. Emmerson Mnangagwa, who had fled to South Africa following what he says were threats to his life, is expected to be inaugurated on Friday.
Although there are some misgivings about Mnangagwa by some people who say he has been part of the system for a long time, despite that, there was a lot of excitement when he landed in Zimbabwe this afternoon and addressed an ecstatic crowd.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe and some parts of Africa on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz a short wave Monday through Friday at 8 p.m.
Nguva diwa vatereri nevatariri nguva yamaya makamirira yasvika yechirongwa Diaspora Live Talk Forum tinge tichitaura nezviri kuitika mudiaspora asi hatitarisi mudiaspora chete nemi vari kuZimbabwe nezviri kuitika kuZimbabwe tichingozvitarisa sezvikuru nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kuZimbabwe uko mutungamiri mutsva akasarudzwa nebato rezano PF vaEmmerson Mnangagwa vasvika munyika vachitarisirwa kuti vachagadzwa nemusi wechishanu kuti vange vachiita mutungamiri wenyika zvichitevera kusiya chigaro kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neZuro. Izvi zvinhu zvanga zvichinzi nevanhu vakawanda zvanga zvisingatarisirwi zvakaitika zvokuti vaMugabe vakati aiwa ndaa kusiya chigaro changu. Asi vakuru vanotika chisingaperi chinoshura zvakasvikawo pakuguma neZuro. Vazhinji vakutarisira yavari kuti New Chapter kana New Zimbabwe kubva kuna vaMnangagwa kana vakanga vazogadzwa kuve mutungamiri wenyika. Ndo zvatenge chikurukura nhasi pano kuti zvii zvamunotarisira zvikuru imi muri kunze kwenyika. Nokuti tinoona kuti vazhinji venyu vanga vachichema kuti hurumende yeZANU PF iri kukumbunyikidzira ikodzero dzenyu zvikuru panyaya dzekuvhota muri kunyika dzamuri. Zvinonzi nebumbiro remutemo ikodzero dzenyu asi mamuchitadza kuzviita. Ndezvimwe zvezvinhu zvatei chikurukura kuti mungatarisira here kuti pane shanduko ingaitwa kana vaMnangagwa vave kutonga kana kuti zvinongoramba zviri zvimwe chete sezvo bato riri kutonga ringe riro reZANU PF. Pindai muchirongwa tinzwe pfungwa dzenyu, Chris.
Yebo kambe Jonga, namhlanje ke kuhlelo lwethu lweLive Talk Diaspora Forum sixoxa ke ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ukusuka embusweni kukamongameli Mugabe obesebuse okweminyaka engamatshumi amathathu lasikhombisa 37 years. Usuke ke izolo ngemva kokuba ibutho belingene lamhluthunela intambo zombuso lanxa lona ibutho belisithi hayi elikwenzayo ayisikho ukuthi limhluthunele umbuso kodwa lifuna nje ukuthi likhangele labo abaseceleni kwakhe umongameli Mugabe abathi bona bayisigelekeqe baya abathembeki njalo yibo abenza ukuthi kungabi lenhlala kahle elizweni leZimbabwe. Siyazi ke ukubana bakhona abanye abafana labo Professor Jonathan Moyo labo Xavier Kasukwere kade ucatshangela ukuthi hayi yibo abathiwo ngelibutho kodwa ke kuthe ngokuya kwesikhathi sabona ke la uMongameli Mugabe engomunye osefakwa amandla ukuthi asuke esikhundleni wasuka sikhangela nje okwenzakalayo ikakhulu lamhlanje. Siyabona ubana umnumzana Emerson Mnangagwa okhangelelwe ukugcotshwa ukuthi abe ngumongameli ngolwesihlanu ufikile elizweni lapho obekugcwele abantu abaningi kakhulu bamthabela laye wasefaka nje ngamafitshane ukuthi kuyini obekwenzakala okwayenzakala empilweni yakhe lapha athi khona wafakelwa ichefu ipoison siyakwazi le egwanda laphana ukuthi wathi semhlanganweni waba ngumuntu ongani kasezwa kuhle wazwa thathwa ihelicopter wasiwa esibhedlele South Africa kodwa lamhla ufikile nje wachasisa konke khona lokho jonga
We heard when he addressed the crowd at the ZANU-PF headquarters he appealed to Zimbabweans to come together and work for peace and he also said that he will be looking at the creation of employment jobs and economic growth. He also talked of cooperation from neighbors and well his emphasis was on the economy. He thanked Zimbabweans for their courage in what they did to make sure that things change in Zimbabwe and that former president Robert Mugabe managed to succumb to that pressure and left. And he said he's waiting for a new beginning, which is a new democracy and a new democratic Zimbabwe. And he's expected to be sworn in on Friday. Ongo tirikuta urapanyaya kuti vamunangagwa vakumbira kuvana veZimbabwe kuti vabatane vashandire nyika murunyararo. Vataurawonyaya kuti vachaona kuti mabasa awanikwa amutswa muZimbabwe upfumi hwenyika hutange kukura. Vataurawonyaya kuti vanofanange pachidzidzanwa nenyika dzakakomberedza Zimbabwe ukama uchinakurudzwa. Asi chikuru chavanga vachinyanyo pikisa kana kuti kutsinhira inyaya yeikonomi yeupfumi kuti unofanira kunge uchigadziriswa. Vatenda zvizvarwa zveZimbabwe nechivindi chazvakaita mukuona kuti zvinhu zvashanduka zvakamanikidza vamugabe kusvika vasiye chigaro. Hombe nyaya vataura ndiye utongo hwejekerere. Asi tinenge tichitarisira kuti zvinhu zvavanenge vasingazungonzi zvakapirira pamuromo zvinhu zvinofanira kunge zvichizoitwa. Tinotarisira kuti vachagadzwa kana kutoreswa mhiko nemusi wechishanu kuti vange vave mutungamiri wenyika mutsva. Ndo nyaya yezvimwe zvezvinhu zvatinge tichikurukura nhasi. Tarisiro yenyu kubva mune zvose izvozvi, Chris.
Yebo, Jonga. Yes, like Jonga is just giving us a brief of what the new president, the president-elect, Mr. Emerson Mnangagwa said. Perhaps we can just have a few minutes of what he said in his own words. Let's take a listen to what he said.
Exactly 16 days ago, I received a letter firing me from government of the Republic of Zimbabwe as Vice President. Within 2 hours, I was informed about plans to eliminate me. Realizing that, on the 12th of August this year, I was subjected to poisoning, which resulted in my being airlifted to South Africa. And again, I thank you, the people of Zimbabwe, for your prayers. I survived that poisoning. This time around, I say to myself, I should not wait for them to eliminate me, but let me go out and with you, the people of Zimbabwe, the people of ZANU-PF, make your voice be heard. Today, this evening, I feel so humbled that we have remained here until this hour at our headquarters, waiting for me, that you see me and I see you.
That there was the voice of the president-elect, Mr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. He was addressing a crowd that welcomed him. I'm not sure if it was
at the ZANU-PF headquarters.
Oh, that was the ZANU-PF headquarters. Okay. Anyway, without much further ado, we have our first guest, Mr. Dan Moyo. He is the chairman of the MDCT, that's the main opposition party in Zimbabwe, and he is the chairman of the North America province. Welcome to the show, Mr. Moyo.
Thank you for having me, sir.
Yes, Mr. Moyo, there was jubilation, and I, you know, from what we're seeing, the pictures that we saw and the videos, it was like, you know, back to 1980. How did you feel when you heard that President Mugabe, after 37 years, has finally succumbed to pressure and resigned?
It was really with jubilation to know that finally the tyrant, the dictator, the murderer has finally been forced out of power.
Oh, Mr. Moyo, sorry, I'd like to, you know, we have heard those allegations, but they were not proven, so we won't, you know, go on air with those allegations saying that he is a killer and all that, a murderer and all that. So anyway, you can continue.
I beg to differ, Mr. Gandhi. Even the United Nations knows about the Kukura Wundi. The Catholic Church did a very well thorough study explaining that the soldiers under Mugabe's command made at over 30,000 people in Machiavelli Land. So for you to say that these are allegations, I disagree completely with you. They are not allegations, they are fact.
Okay. Yeah, Mr. Moyo, you know, we happen to have another guest, Mr. Thomas Mafumo, and he has other engagements. So we will come back to you as soon as we finish with him. He's here with us for just 2 minutes, if you don't mind.
I don't mind.
Okay, thank you so much, Jonga.
Mafumo, tunokutambira pachirongwa.
Tinotenda
hadi kunoziva kuti mune zvakakubatai zvakakosha asi makwanisa kuwana nguva yekuuya pachirongwa. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pechiitiko chakaitika nezuro kumusha netarisiro iri kuitwa nevanhu pamusoro peremangwana reZimbabwe.
Ndingangoti kana zvakaitwa nemasoja vana General Chiwenga. Zvakanaka kana vachiitira vanhu vasazvizvo kwavasangavarege kuonekwa vaitiva kuti zvavaita izvi vazviitira ivo kana vaitira vanhu ruzhinji rwevanhu chinodiwa kubatanidza vanhu zvese izvi zvatava tichingoita tichingoti henzi pasina nhigi pasina nhigi ngazvipere vanhu vamwe chete ava vamuri kurwisanisa muri kupaunzisa vanhu vamwe chete zvavari vanhu vamwe chete vanoda kuti vabatanidzwe kubatanidzwa kwacho munhuko vanotoda kuto vanoda kunhingi leadership inovabatanidza ichivataurira kuti ngatibatanei ngatidananei ngati vakei nyika tiri pamwe chete takaisa musoro pamwe chete ehe kana vaitira vanhu zvakanaka asi kana vaizviitira ivo hazvina kunaka
saka mungatarisira here shanduko pana vamunangagwa toti ndo vazogadzwa kuita mutungamiri wenyika tichitarisawo vamugabe tichiona kuti ibato rimwe chete rezanup f
vangangoita zvavo kanhingi for the time being, but tinoda kuona kuchizoitwa my elections aya avaitaura aya isu hatisi kuda kuti isisu vagare ipapo vozonzi vaakugara makore vari ipapo my elections aya ngaangoenda semarongerwo azvanga zvakaitwa iyo watora chinzimbo chemunhu angachapinda futi mumaelections saka ndiyo akupindawo mumaelections toona kuti vanodiwa nevanhu here kana vasingadiwe nevanhu ndo vanhu vanenge vataura ka ndo voice revanhu ka toda kuti tinoda munhu anobatanidza nyika isu hatisi kuda zvedynasty aiwa zvokuti pati imwe chete inoramba ichingotonga todawo dzimwe patiwo dzimbotongawo idzi ndo inonzi democracy handidi
ko vamwe vari kukurudzira kuti paumbwe hurumende inofanira kubata matomu inosanganisa mapoka akasiyana siyana muzimbabwe munoonawo sei kurudziro iyo
zvakanaka hazvina kuipa but at the end of the day ngakuve nemaelections vanhu vangosarudza munhu wavanoda vasaitwe zvokuimposwa munhu kunzi hanzi uyu ndiye haleader wenyu hazvisirizvo zvatiri kutsvaga
aiwa tinotenda zvikuru vamapfumo nekuwana nguva yekupinda pachirongwa.
Can I just ask a quick question, Dr. Mafumo, before you go? Any plans of going back to Zimbabwe soon?
I'm keeping my fingers crossed. I want to go back there soon, but I'm keeping my fingers crossed. I want to see what direction the country has taken. If it's a positive direction, I'll go back home.
Thank you so much. Kana ma kwanisa henyu kunge ma kuda kuenda munoenda henyu to Dr. Mapfumo.
Aiwa tinotenda.
Thank you so much. Christine muteereri mukuru we Studio 7 Donald Mamboma ari parunhare muchingamidze.
Donald, welcome.
Mukoma Grizi makadiko na mukoma Jonga.
Tiripo.
Tiripo.
Ndina korogoto inyika itsva.
Aiwa tozoona mwana kufamba kuti idera here kana kuti anofamba.
Ya, ndinoda kuvhongo tenda Mwari nechechinzimo chinechidano chatakuto skaipa pa kwakuri izvi kuti ofika kwataita ipa pa chero chikazo kanga ndiyo ari pamberi apa zvi kutongosvika kwataita ipa pa haukutenda chai.
Saka zvi
ndizvizvi
zvamungaudza vana veZimbabwe asi redhiyo yenyu iri kubva yadzoka zvakare munzwika munzeve dzedu. Chititaurirai kuti iwe imi zvii zvamuri kupa vana veZimbabwe kupinda kwamaita muchirongwa mukana wamawanawo.
Zvandidangotaura ndepekuti zvaichitaurwa navamapfumo izvo ndo zvandidangotinzira kuti kuika zvinhu zvakanaka chaizvo asi bevachiitirao vachiitirawo isusu vanhuwo nokuti independence ya1998 yakapuruvha kuti yanga isiri yedu vanhu veruzhinji takangofarawo hedu vabereki vedu vakangofarawo nevanasekuru vedu vavapo asi yanga isiri yavo hapana chavaisarisa nokuti zvakazobuda pachena kuti independence yakanga ichingoya vanhu vachoruma vaka vachidya iko zvino ruzhinji rwevanhu vari kungotambura saka tichaziva kuti independence yavapo ika isunungure vana vose venyika yezimbabwe isangosunungura vanhu vashomashoma chete nokuti hatina zvati taita toda kufarae hurumende yemubatanidzwa ndonasa kuti yanga yakakosha chaizvo panguva yatiafrica ii hapachadi zvokuti kwai ava ndokumba kwana maiguru avandokana maini vanozoyauka maiguru vaguta papachingodangoti sadza ridikwe ribugwe mundiro imwe tizive pachoita maonera pamwe pakaita zvekuti wauka maiguru woka maini voshayiwa handioni pachibuda zvakanaka ini nyika yedu haingapfumura haingavatiki haiindi mberi nekuti ndo zvinhu zvatiri kuramba zvatachingoramba kubva kare kubva 2002 taizviramba nebaloti vamugabe vachitadzana mizheve vachitatasingazvihwi asi zvazobuda pachena zvatairamba zvaizvia kuti nai vanhu vaivatsigira ndo mainfom deposit azovita pakuti aa vaigokuda toti vayakavapa mukana kana tambo refu iko zvino yasvika pakuguma tambo yavo saka tokumbira kungoti kana vachiita zvavari kuita zvese zvavangaita vakuru vehurumende vaiti vachiyeuka vanhu kuti simba riri kuvanhu kwete simba ririko harisi kwavari varege kumisiriza masimba avo nokuti jesu paya paya vakanda vakagara dhongi kujerusarema rikawadzirikwa mazambia nemicheka vakadzi vachipururudza rikazodzokera rogarika ndorohwa rikaonati hanisi vachipuwa remekedzo anga achipuwa remekedzo nijesu
vakasaka
vamunangagapa todangoti vangoitawo vachingoyeukawo vanhu kuti shuwaka vanhu kufarira kuri kuita vanhu ikoko vanofangawo kucherekedza kuti korevei kana vakazoitawo havo zvimwewo asi techikubata kuti vachatisunungura pajoko rekuranda ratata tiri nokuti atatokura kuchembera tina vamboshandawo kutozizazandawo munyika medu.
Aiwa maita basa
ndodangotenda nomukana iwoyu mugoma jonga tichitenda nemaspecial broadcast enyamunoti pamakuseni kubva zvatanga chimurenga ichochi tinokutenda chaizvo ndimamwe makatogwa hondo seakagowa nacomrade nachoenga namauto tinokutendai chaizvo nokuti vayakamuchitizira zviri kuitika
Aiwa tinotenda zvikuru vamambo mane kuti yeukawo. Chris wanzwa vaDonald Mamboma vatendawo Studio 7 anza aiwa mune bandiko renyora makaita munawidzi. Asi hatigone edu kuzvirova matundundu tinorova matundundu naiwe vana vamambo mane vamwe. Ndofunga vaDen Moyo vachiri parunhare.
Nomuzana Moyo.
Chiri pano.
Yeah, mnumzana Moyo, besa kuluma lapani kuti, those are ethics when we talk about such issues. I'm sure you'll understand that, you know, every profession has got its ethics, and my profession demands that when you are discussing such an issue, you know, at least you have to be sensitive because it's an issue. I mean, you should understand, I'm sure. So let's talk about, let's have your views without necessarily, you know, making those allegations or, I mean, statements, not really. I apologize for that.
I understand, Mr. Gandhi. Unfortunately, the sensitivity of the issues we're talking about, it is very difficult. Because when we talk about why people are happy right now that Mugabe has been pushed out of power, those are the reasons that you are saying we should not talk about that, the people are happy.
No,
but
no,
I will
no.
refrain from,
mm-hmm.
okay, I will refrain from using those if you deem them unethical. But the truth still remains that that's the reason, number one reason, why people are happy that Mugabe has been pushed out.
Mm-hmm.
And the second point is... though, yes, Mugabe has been pushed out and the people are happy, unfortunately, the person reporting, replacing him is equally guilty of the same reasons that the people are happy that Mugabe is out for. He participated in those, when he was the state security minister, I don't know how to say it anymore, but when it happened, he was the state security minister. We know that in 2008, he was the one behind the rigging of the elections that resulted in the results taking a month to be announced. And during that period, we know that the elections were tampered with. He has always been with Mugabe from the beginning, from 1980 to today. For 37 years, he was his right-hand man. So really, to us, when we look at this deeper, yes, we're happy that Mugabe is gone, but replacing Mugabe 0.1 with Mugabe 0.2 really doesn't change anything for the people of Zimbabwe.
Mm.
And it will soon be clear that really the more things change, the more they remain the same. We took one dictator out, but clearly the person that we are replacing him with was his right-hand man. What could have been the right thing if the army was serious, which we know it's not? It did this not for the people, but for its own self-aggrandizement, mm-hmm. to put one of their own in power.
Mm.
If they were serious, they were not going to install Mnangagwa as the new president. I know our constitution says he should be the interim president once the president resigns, and we respect that. But what would have been the right thing if this was really for change, if this was really for the people? They would have started with announcing a date for the election for a new president to be elected by the people, for the people. And before they can get to that, they would need to make sure that the electoral reforms that have caused all our elections in the past to be illegitimate, not to be recognized by the international community, that the reforms be in place, that the international community be allowed to supervise those for credibility purposes.
Mm. Mr. Moyo, please just stay on the line. Tinem Terer, but before we go to the listener, we want to welcome Dr. Chipo Dendere to the program.
Dr. Dendere, welcome
Hello.
Welcome to the show, but hold on there for a few seconds. We'll talk to Siloam Lalelu Kanyu, Koko Kanyu.
Yes, Sanbonani, Vantwana.
Siyaphila, Koko Linjani.
Hayi, siyaphila, lathi siyaphila, siyabonga, ukungena kuhlelo.
Yeah, lathi sibongile.
Hayi, silokuthaba, uthaba sibili ukuthi inyoka imamba isiphumile emlindini kodwa sekuselimambe nane. Konke konoko sikukhangele sibili hayi sithabile kodwa ke silombuzo. Umbuzo esilawo ukuthi umntana enyoka inyoka basoza vela tintsha. Loba lilalela ukukhuluma kwenzayo sathesi hayi vele kuyatshengisela baza kababhanise amabanga. Athi thina besikhangelela ukuthi kube ngumuntu obambanisa amabandla engazakhiphi bandawani engakho khonokano bekuvele kusenzile. Ingabe yena vele uhlacathe kungazathi ibandla leli ngiyabonga basekeli bami elingilethe lapha khathesi ligcwele lapha ukuthi lingibone lami ngilibone. So njalo hayi future siboni ngani kayikho. Asiboni ngani kayikho sibili. So besicela sibili ukuthi alibana ngathi ngala okufunwa ngabantu babambane.
Hayi kuyizwakala kakhulu. Hayi sibongile kakhulu gogo.
Hayi lami ngiyabonga.
Okay.
Siyabonga ngokusinika uhlelo lolu luhle okunye okumangalisayo siyaluthanda silalela suku zonke.
Hawu hayi siyabonga kakhulu ngokusekela.
Hayi nathi siyabonga.
Hayi sibongile. Jonga that's a grandmother, grandma Kanye, and she's you know she's saying she's quite skeptic about the incoming president because when he made his address, his first address
today,
she wasn't impressed because she thinks that you know it will be the same old story.
Okay. Mm-hmm. Well, let's hear from Dr. Dendere. Dr. Dendere.
Hello?
Yes, may you tell us your take on the events unfolding in Zimbabwe?
Maita basa, sorry, ndizinge ndiku manya, ndafungwa chukitanga na wanchi. Ndino taura jataura waneva vaipa hapu kutumeni, I was a little disappointed in this speech ya itukwa na Mnangagwa. Titaeza kuita deconstruction in this speech yoyo, asikana makatarisa language ya vashandisa, na kusiana ni language ya kangarishan tukona wa mkabi na mre mkabi kubikitira wa mweza kipa sune manju wakata warajikari kuti ilo vatienda mawuto neza nupf asa wana kuwezira kutitukutienda wa mwewe opposition wakabata na nesu mujakaitika nikuti maone rangu wano kete sana atuangire wakabuda wa chichichi kipasirane speech ya wende siri conciliatory. Zvinogona kudaro kuti pamwe munhu asinganyatsogone kupa maspeech kana kuti munhu avanyorera speech haana kunyora speech neutsamu asi it was not impressive. Ya yange isingaite kuti munhu uunzwe kunge ndi president vakowo.
Chris.
Yeah, it's quite interesting. We didn't ask Mr. Moyo wenu izwe njani i speech le.
Hayi njengoba uchipo echo akula mehluko lapha bafowethu. Yebo siyazi ukuthi abantu bajabulile ngoba umgaba besehlale 37 years kodwa into abayikhohlwayo ukuthi Mnangagwa layo uhlale 37 years and layo Mnangagwa ngokwakhe umuntu obevele ephakathi kwakho konke okwenza abantu bazonda umgaba. So angiboni ukuthi even nangendlela akhulume ngayo ayitshengisi ukuthi ngumuntu osetshintshile ofuna ukuthi alungise ama-mistake ayenzakala ana umgaba kodwa sibona engumuntu even maybe ozoba wese ukudlula umgaba ngoba it's almost like akanayo umhloso wokuthi asihlanganise abantu athi hhayi asakheni ilizwe lethu sibambeni simumeni singabantu bani. Cha uvele nje uhle waphuma vele wahle watshengisa ama-colors akhe ukuthi hhayi mina ngiyizani uvele and ngifakwe yi-army and i-army yakhuluma vele kudala ukuthi ongelama-liberation o-credentials vele akhohlwe ngokubusa la eZimbabwe. So to me vele ayikho into ezolunga la abantu nje kumele baphakame siqhubeke sidemand ama-free and fair elections ngoba ama-elections are-free ale international community where the playing field has been leveled. You wanna, I mean, look, if singabana ama-elections are-free and fair, awine uMnangagwa ngoba abantu babona ukuthi uzoba yilide engcono. Fair enough, sizosebenzisana la. Kodwa ama-elections lawo alobucili phakathi, ama-elections arobha abantu amavoti abo, asingeke sivumelane lawo. And le international community ayisozivumelane lawo. So i-legitimacy ye-government kaMnangagwa is still the same and izofanana le government kaMkhaya.
Maybe we can hear from Dr. Dendere, if she's still there.
Before we go to Dr. Dendere, we have a listener.
Okay.
A caller, Chuma. Chuma, kunjani?
Yebo, kunjani? Ngiyaphila mpoka Christian, kunjani?
Ngiyaphila, Chuma. Ungasiphimbo, ufone ungaphi?
Ngifona ngiseGoli.
Oh, seGoli. Ungasiphi imbono yakho?
Imbono yami lincane nje, kodwa yabona le ndawo kaMnangagwa mna kangitholi kahle ngoba for 37 yayibe kukhafunet kamgayo eyiyo liyisenza imgulamkhuba emkhulu kakhulu yena bekuphi angilayibe cashile ngivumelana logogo lothi umntwana inyoka inyoka yena bekuthi laye inyoka encane layezogamula kancane especially ukuthi ngabe uhlanganelethu sesindebeleni hayi mina kangiboni mina ukuthi ngingavotela yena hayi amboni nje vele singaphandle nje hayi ukuthi sithone nje abantu sedisikhathi sidabula ukudabula esidabula ukuthi umgabo uphumise kodwa lo ngenile kuyafana izamthi owulayele khona 37 years uMnangagwa njalo nguye labo babili igalawo ma-elections. Mina ngizavuma uma bengenza i-free nje-elections. Awuyavota siyokuyavota kodwa siyabona ukuthi azaba-free nje. Ma engaba-free nje kushita abantu ezimbabwe angithandi. Hhayi lapho asinankinga kodwa nxa engu-free nje hhayi. Mina namambona ukuthi abantu ezimbabwe ngihluphe abahluphe ngayo. Ibe ngabe ihleli zanu-PF. Hhayi siyabe sihlanya emakhanda hhayi. Hhayi lapho hhayi kuwaganda amvuma. Ngohlupho esihlupheka ngalo ngaphandle kwezo iyesibisele sithi uzabangcono umntwana inyoka hayi naye angibhilive ngakho yimbono yami nje hayi lapho yamvumi
la okay hayi kuyezwakala sibongile kakhulu Juma
hayi thank you love
now okay ube lo busuku obuhle jonga
I'm not sure whether Dr. Dendere is still on the show because she was rushing somewhere. Hello, Dr. Dendere? Dr. Dendere? Oh, I think she has left. Mr. Moyo? Mr. Moyo?
Yes, sir.
Yes, I wanted to ask this question to Dr. Dendere, but she is no longer there. I think she has left since she was rushing somewhere. But do you believe in a transitional government? Because there are many people calling for a transitional government. And that transitional government, I think it will set aside elections that are expected next year. What's your take on that?
I do not believe in a transitional government. To start off with, like we have said from the onset, we are replacing a ZANU person with a ZANU PF. A ZANU person. So if Mugabe had not resigned or if he had not been taken out by the army, were we going to have a transitional government? No. So in that aspect, nothing has changed. We need to understand that nothing has really changed from the perspective of who is in the government and who's ruling right now. It's still the same cast of characters. So what is the need for a GNU at this point or even a transitional government? What we are saying is we have an election to go to next year. Our focus should be making sure that that election is free and fair. That election is international community supervision. That election will allow every opposition party to have access to media. That us in the diaspora vote, 4 million of us who have been pushed out of the country are allowed to vote. That is what we want to see. We don't care about the transitional government. What is its purpose? We want an election to happen next year, but that election has to have those reforms in place. Why are the people of Zimbabwe who are outside being denied their birthright to elect a leader of their choice?
Thank you, Mr. Moyo. Please do stay on the line. We have a caller, Christina Mkoma Gogode Wariparunari. Hello, Wagogode. Wagogode, hello. Nare yao ndofunga ya dona. Tinoimba kutu wano kwa nisa kuzoka. Zokari kwa chulongo wa gogode. Chris unu kuna hako kumbo tau.
Yebo. Mnumza na moyo. Nga si kangele. Obo kusenza gala e Zimbabwe lapa. Njongo buchilo. Nukuti kukanya. Umnumzana Mnangagwa ungani kakhulumi ukhuluma ulimi olufana lalolu oluwe lukhulunywa ngensuku ngokuhulumende odlulele vele lokunguhulumende wethu but umongameli odlulelo manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzasetshenzwa njani kakhulu ama reforms lawo elihlala likhuluma ngawo ubona ngani azaba khona yini.
Ama reforms eventually as we are going forward, because the economy of Zimbabwe right now is underground. It's been the economy of Zimbabwe has failed dismally. Unemployment rate is still at 90%, and that is not going to change because Mnangagwa is there. The fact that there's been so much mismanagement, misgovernance of that country simply means that it's not sustainable to continue having the same people. Ama sanctions, they are not going to be lifted just because Mugabe is out of power. They are still going to be there because nothing has changed that would lead the international community to decide that now it's time to lift those sanctions. So there's not going to be any change that is going to happen.
Sorry, ndakubatai muromo wa moyo vagogode vaya vanenge vadzoka zvakare parunare regai tingonzwa kwavari tozodzoka zvinyi kune imi wa moyo vagogode makadi ndiri mupenyu pinda henyu muchirongwa daiwa tese
tinofara hedu ini chanonya kufarira hangu ndicho kuti mukuru wa bapachigaro kwete zvekuti tinomuvenga zvokuti wozorora semunhu wakura poinda vamwe vanokwanisa kuadvhaiswa naye akagara iye achizorora semunhu unenge akarwirawo nyika asi chandisinawo kufara nacho ndicho kunyanya kufara nacho ndechekuti pavanga vachida kuita impeachment yavo izvi vadavidzawo maopposition party kuti huyai tidetserane kuti percentage yatinoda kuti tiite impeach mukuru isvike maopposition akainda vaka mutaura zvekuti vaite impeachment vari pakati peimpeachment vazvindobvazoya mwadhi nekuti mukuru wacho ndoregera hangu nechikonzero zvekuti handina kufoswa asi ngondina kuti ndikaendirira mberi nokubva vachitochereka impeachment yacho voregai impeachment iyai vakungonga zvokuti vachitsvaka munhu unopinda apa vochidzingazve ava vachitavavhunzire mamwe makwato kuti varume murume zvati ngaachibuda isito ngatichitodira kumatichaka munhu anopinda apa havachatauri izvozvo vakutonomendereta munhu wavo saka ini ndaachivazi kuti dei vanga vari vazviri zvirimifeya vaivhunzawo vanhu sezvo mapayunivhesiti vana vakaramba kunyora vachiti mukuru ngaambotsiduka vanhu vakauyawo vakazara vachiti mukuru ngaambotsiduka mapato aya akazara achiti mukuru ngaambotsiduka vachibvunza vanhu vochibetserana vabetserana vochiva voisa musoro pavo chetevete chinhu chekuti zvimbire mberi saka indaona sekuti vanhu vanodonzera kwavari saka hazvichizvo
asi vagogode ndikubatei muromo ka bumbiro remutemo rinoti kana mutungamiri wenyika akanga abva pachigaro bato ranga riri masimba ndo rinopedza temu yasiyiwa nemutungamiri abva pachigaro ndo bumbiro remutemo saka ZANU PF ine kodzero yekuti inge ichisarudza munhu anoendesa mberi kusvika paitwa sarudzo gore rinouya
saka ivangu tiuya tikushidzire potei kana tarikudzira potei yaibva todya yaditega
aiwazve havagone kuti vachichinja bumbiro remutemo kana vakushandura bumbiro remutemo zvine zvaku amen kana vakuisa transitional government kana unity government vanenge vakugadziridza bumbiro remutemo kuti ribvumidze izvozvo pari zvino mutemo uri kuti pakabva mutungamiri webato iroro kunoya mumwe anenge achiendesa mberi temu iyoyo kusvika iperi
orit tapanzwa kana pakadaro hapo ivo vaindai papapa kuti vachiratidza kuti vanga vasiri pamwe chete kuti tindirira nevanga varipo vazozorova ava ngavachimbotichinjiravo kuti isi chezvezvi tiri kunoko takangouyawo kunoko nemahadhi chitesika nematongero aaita vako mudhara nokukura ngavachichinja vachitivo tikuwa nekodzero dzokuvhota tisarudzewo munhu unoita zvasiita kuti kana mkanodo mana kato zoka teta madivolpment chisi mzira nika edi tina wadu wakusele mzira nika zivamo chisi kikisa ufini wangu asini mzira watuwa kuwa kujika edi mzimbabu
Aiwa pakanaka vamazodzi tinovimba kuti mashoko enyu ari kunzwikwa anziva nenzeve vanonzwa vozoshandisa tinotenda zvikuru Chris tina Dr. Wangu Mazodze vanove nyanzve munyadzo zvematongerwe enyika vari muNew York Dr. Mazodze tinogamuchira pachirongwa
tinotenda makadi muri yeZimbabwe
aiwa tinovimba kuti muri yeZimbabwe vapenyu vari kungo tarisira hukunzwa kubva kwamuri pamaonero yenyu nezviri kuitika kumusha mwangu titi dimu
ndinofunga chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti vamunangagwa kusumuka kwava kuita vanofanira kuramba vachirangarira nokuziva kuva kuti zvive mundangariro dzavo kuti vana veZimbabwe vakabuda vachiita mademonstrations vachifamba vachimira neami vachimira nemawar veteran vanofanira kuziva kuti hausi mucherechedzo sigiro hovaina kuvana veZimbabwe asi kubuda kwevanhu mucherechedzo wekuti vanhu havachada nezvarobo vanga vasingachada nezvarobo kuti mugabe ngavasavhiringika kana kuzozvitora sekuti zvaireva kuti vanhu vaivafarira chaizvo kubuda kwakaita vanhu saka zvinofanira kuti zvirambe zviri mundangariro dzavo vazive kuti vanhu vakabudira kuti vaisada mugabe pane kuti vaida munangagwa solution yeZimbabwe iri kusarudzo ende vanhu zviri pachena kuti vanhu vanova munhu wavanenge vachida vane munhu wavanenge vachitevera saka vamunangagwa ngavachiva nemweya wokugamuchira mamiko yezvinhu vanogona kuita mutungamiriri akanaka zvokuti ndaita kuti kana dai zvainzi ndaindipe kana advice kana mazano kuna vamunangagwa ndaita vamunangagwa tileader itransitional government moita hiro mochisiyana nezvekuita zvekukwikwidza izvi nekuti mukasiyana zvekukwidza muchabva maita muchaita gamba rinokuti akabvisa mugabe akazodorera nyika kuvanhu pane kuti vakwikwidza kuti vakakwikwidza zvechokwadi sarudzo ikange dziri pachena vachanyadziswa zvikavarwadza ndomaonero angu ende mautano zokudzoka zveopindira ndozvatinotyira nekuti mauto tichada kuramba tichimaona achipinda munyika dzedu
aiwa maita basa Dr. Mazodze rambai muri parunhare taita mumwe muteereri mukoma Harry makadi
ipedu makadiwo
aiwa tiri vapenyu muri kufona muri kupi
tiri kuZambia
titaurirewo kuti nhau dzekusiya basa kwavamugabe dzakatambirwa sei uye tarisiro yekuti vamunangagwa ndo vangangozopinda panyanga
ya kusiya basa kwavamugabe vanhu vakafara asi kudira vamunangagwa vafanana nemunhu apinzwa mubhora timu yakarohwa 9-0 kwasara 5 minutes kuti bhora ripere chinhu chikuru chavanofarira kuita pamaspeeches avo vanofarira kutombokumbira ruregerero kuvana veZimbabwe semunhu akaseenza zvikuru muhurumende yakanga ichidzvanyirira vanhu nezvimwe zvakawanda zvaiitika ivo varimo muhurumende saka chekutanga vanofarira kukumbira ruregerero maactions avo avachange vachiita vacharatidza kuti speech dzavari kutaura vari kurevesa here zviri kubva pasi pemwoyo vatendeuka here kana kuti ingori shiri inenge ine muririro wayo wekudhara asi panguva diki iyoyo vane mukana wekuti varatidze vana veZimbabwe kana vaine rudo zveshuwa nemhuri yeZimbabwe nekuvaka nyika vanofarira kukumbira ruregerero pane zvaiitika muhurumende ivo varimo tinoziva kuti hurumende yakanga ichitonga kune vamwe vanhu vekuti vaiti vakada kupa pfungwa dzavo vaibva vaburitswa muhurumende vamwe vakasiya vega like ana Simba Makoni ana Dabemba vakasiya vaona kuti munhu wavari kushanda naye haabvume pfungwa dzevamwe vanhu saka ivo vane mukana iwoyo wekuexpressa kuti no zvakadai zvakadai zvaiitika nechikonzero chekuti vakakumbira ruregerero kuvana veZimbabwe pane zvaiitika varimo vochiratidza manje kuti nyika ichive feya like munongoziva kuti vanhu vakawanda vakanga vari muZANU-PF kudhara vaizobvuma vabuda muhurumende kuti mapurisa anodira anorerekera kana ivo varohwawo vachida kuita marali kana kuti vatadziswa kuita zvavanenge vachida kuita vaizobvuma vabuda asi pavanenge varimo muhurumende vanenge vachiti aiwa hakuna zvakadaro maopozisheni tinokuzivai munotya sarudzo munodi isitiri mushangano rerunyararo saka pare zvino pavudiwa kuti vachiparidza mhari dzekuti mhuri yeZimbabwe ibatane kana uri mutemo mapurisa obata mutemo semutemo vanhu vakarwa hapanzi vezana havarwe kana kuti MDC havarwe ngavangotonga vasina dira ravakarerekera vobata nyaya senyaya voitawo kuti upfumi husimukire asi dambudziko hombe ratinaro muZimbabwe inhau yekuti ujanyiriri mutemo wanganga usiri levhu wanga vachitarisa kuti tiri kutonga ani kana tichitonga vajonga naBlessing tinenge tichitaiwa vajonga havadaro Blessing ndiyeanoita izvi saka izvozvo ndo zvinhu zviri kuda kunyanyogadziriswa asi mukana wacho uripo panguva diki iyoyi vakangorevesa vakaratidza nemaactions avo pakaita vanenge vaita mhirizhongwa zvotengwa zviri levhu nyika inonaka nekuti chimwe chaikonzera kuti nyika isanake pamagariro evanhu inyaya yekuti vamwe vanhu vaitoziva kuti inini chero ndikaita sei handisungwi
ungofona chete kuti tinotenda zvikuru mukoma Harry rikaitipe vamwe mukana tinotenda zvikuru
orit maita basa ndinotenda one kutinda muchirongwa
morara zvakanaka kuZambia uko tinototendawo kuti muri kutibata ikoko
aiwa tinotenda mungoramba muchitetenyura musina divira makarerekera kana ivo vacho vari kudawo kupinda pakutonga kana vachida kupinda pamhepo ngavapinde vapewo pfungwa dzavo kuvanhu vanhu tizivo zvavari kuronga neremangwana reZimbabwe mungopa vese kukana.
Thank you so much. Chris Mukoma Harry from Zambia is saying what Mr. Mnangagwa should do first is to apologize to Zimbabweans for what happened to Zimbabweans during the 37-year rule of former president Mr. Robert Mugabe, in whose government Mr. Mnangagwa served. So I think we earlier discussed that as a Studio 7 team, and this caller is buttressing that. Yes, you can go to our guest.
Yes, but before I go to Mr. Moyo, I'd like to read a tweet from Mr. Jonathan Moyo that you tweeted yesterday from we don't know from where, and it reads, "There'll never be anyone like R.G. Mugabe. I'm grateful for the opportunity to have saved my country under and with him. I'm proud that I stood with and by this iconic leader during the trying moments of the last days of his presidency. Democracy requires politics to lead the gun." What's your take on that tweet, Mr. Moyo?
Well, Jonathan was part of the faction in ZANU, the G40. So it's obvious he will always be anti-Mnangagwa. I mean, he tried, he's the one who actually caused Mnangagwa to be fired from the party. So I would say, in a nutshell, Jonathan is just singing for his supper. And it's okay. I mean, I guess people should be allowed to sing for their supper. But unfortunately, this supper is no longer there. We know the Mugabes are rich, so they've stolen enough, looted enough. Maybe they are going to wage a comeback from outside, who knows, with the money that they have. So Jonathan is probably going to be pivotal in that role. He's, I guess, free to speak as he wishes with regards to Mugabe. I mean, he was his minister of misinformation. The Goebbels of Zimbabwe, because he caused a lot of pain and suffering in the 37-year reign of Mugabe. And I believe what I would like to go back to is what this other gentleman was saying, that Mnangagwa needs to apologize to the people of Zimbabwe. I think that is very key. I think if he's going to be genuine and he wants the support of the people, I think it is key for him to say, you know what, I'm willing to start on a clean slate. Mistakes were made. Really, I had no control because Nkuru wangu is stubborn, wanted things his way, and I couldn't do anything. I think people will sympathize a little bit with that and say, okay, let's give the man a chance and see what he can deliver. Mm-hmm. But if he doesn't do that and continues with the status quo as if nothing really happened except that Nkuru was removed, then he's not going to get the support from the people.
because the people are going to see him as being not different from Mugabe in the first place.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Moyo. Before we go to Dr. Mazodze, I understand Dr. Dendere is back. Dr. Dendere, welcome back.
Yeah.
What's your take on this caller statement that the best thing for Mr. Mnangagwa to do is to apologize to Zimbabweans? And we just heard Mr. Moyo supporting that notion that Mr. Mnangagwa should apologize to Zimbabweans for what happened during the 37-year rule of Mr. Mugabe, in which government Mr. Mnangagwa saved.
Absolutely. I mean, this is something that I have been saying on Facebook and Twitter, actually early on last week, that what would be nice is for ZANU-PF to just pause, right? Don't ask people to go for more marches. Don't ask people to call their MPs to support impeachment. And I was saying, one of their spokespeople, because Nick Mangwana was very active online, and he was borderline insulting people already. Chinamata was already insulting people. And I think, why don't they just apologize? Say, look, guys, we are sorry. Because what's happening is, it's not that ZANU-PF is leading people in asking for change. In fact, ZANU-PF is joining what people have already been saying for years, that the government needs to change. People have been saying this. People, Mr. Moyo knows more than I do about this, but that opposition activists have been beaten for saying this. Justina Mukoko was disappeared and brutalized for saying this. Itai Zamara is still disappeared for saying that Robert Mugabe must go. In fact, Itai Zamara's most iconic sign is one that he carries with the words, Robert Mugabe must go, and his family still doesn't know where he is. So we just needed the war veterans, but ZANU-PF, the political party itself, to say to people, look, we are really, really sorry. We're sorry. You don't qualify it. You don't do anything. You just say, I'm sorry. And that's what I expected from Emmerson Mnangagwa's speech today. I didn't expect the same mudslinging, calling G40 cabal. We've heard that. We've been hearing this.
Doctor,
so is bad.
Dr. Dendere, sorry to interrupt you. Let's go to one of our guests before we go to a caller. Maybe, Chris, we can hear from Dr. Mazodze. 30 seconds, Dr. Mazodze, your take on this statement that Mr. Mnangagwa should apologize.
Yeah, I think not just Mr. Mnangagwa is a person, but I believe that the incoming administration should take serious measures to address the Matabele and Midlands issue of Kukula Wundi. I think the issue of just an apology is way too much on the surface. Why am I saying that? Because Mugabe himself said, Mugabe said it's a moment of madness, which doesn't make sense. The issue of Matabele Wundi, people must be allowed to rebury their loved ones. They should be allowed to have ceremonies, rituals, whatever they can.
I think your phone is dropping, Dr. Mazodze.
Can you hear me now?
Yeah, but it's dropping at some junctures.
I think you can hear me now?
Yes.
Just
30 seconds, because we have a caller who is waiting.
Matabele should have a definitive solution to their situation. They must be allowed to express themselves, to have their rituals, so that this issue is closed for good. Not to be led by the government, but themselves should say what should be done, their initiatives within the parameters of our law. Mm-hmm. Not for the government to dictate to them, to tell them we will solve it this way. Mnangagwa should just open up to that, admit, but it should be practical, not just a theoretical thing.
Thank you so much. Do stay on the line, Chris.
Yes, Lord Mlaleli Undlovu. Undlovu, say kwamukela kuhle.
Oh, ngiyabonga bafowethu.
Yeah,
ngiyela e-studio.
Yeah,
ungaphi nje abantu eZimbabwe?
Ungaphi kwomhla?
Oh, I'm at Johannesburg.
Okay, ungasephimbono yakho.
Eh, nami ngiyabonga lokhu eNkulunkulu afehlisele khona.
Mm.
Abantu beZimbabwe asibongeni uNkulunkulu akwenzile ngoba uNkulunkulu nguyena okhetha umhlaba. Umnangagwa wenza into embi, siyakwazi konke okwenzakalayo. Bafa abazali bethu ngendlela ezibuhlungu kakhulu impela, kodwa uNkulunkulu ekumisile bathi xa ungeke kuze kweqe. Thina asihlekezeleleni sibonge uNkulunkulu akwenzeko ekhiphe igama. time sibekezile sibone ukuthi umntu akho uzosiphathelana. Sesiya amgxeka simsule esikhathini. Kathi uNkulunkulu uzitshintshile izinto ezimbabho. Uthi uNkulunkulu kambe sengathi izondi ayithi izondi usonayo into embi esayenzayo emhlabeni. Asimnikeni ithuba simbone ukuthi uzoyenza kanjani. Ngoba into yonke ihlelwa uNkulunkulu emhlabeni. Abantu abalele phansi izinyembezi ababulawa umgabo nabaphezulu ezulwini konke umhlaba wonke ubhekile. Umgabo umhlamukele into zonke emhlabeni. Akekho umuntu ade ulindele umhlaba wonke jikelele. Namasotha eqala into leyo bakhona abantu bakhula ukuthi ngenzeka lokhu. Kodwa abandla uNkulunkulu kwenzekile. Indlu impela yindoda kakhulu impela. Kodwa ke asiyibekezele sinikele ithuba layo sibone ukuthi izenza kanjani. Sithule sesibone nje kancane sibongele uNkulunkulu. Hayi, yabona.
Hayi, lathi sibongile.
Lalo okunye ofuze ewenzela. Akufuzanga ukuthi elandele ozuma lapho. Labo bisi babo laba namazwe la aseChina, ama-Eastern countries lawa angenancedo e-Africa. Amazwe entshonalanga yiwena vele angcono emhlabeni. Kufanele ukuthi eqinise kuwena uze amakhampani ezovuleka eZimbabwe lapha. Nayo indawo yomhlaba kufanele eyilungise eyihlele ngendlela. Hathi ukuthi amapulazi uzokungena sokugana izihlahla zokuhlela wonke umuntu eni uhlele ngendlela njengoba uNkomo ekuqaliseni wayefake ngakhona. Ungahamba ngendlela enhle mina ngibona uzosebenzi nabo ngendlela enhle. Ngoba nayo iyatha i-competition ukuthi edlule ebukwe ezakhele igama phezu kwalokhu umgabe ukuthi owabenza. So i-competition lapha nayo indlela amasota ayenze ngakhona ngibona ukuthi uzowahlonipha uzoyisapha.
Hayi, lathi sibongile, ube lobusuku obuhle.
Hayi, ngibonile kakhulu.
Njonga.
Maybe tombonzwa kuna vamoyo. Vamoyo masoko yenyu amungasira vana Zimbabwe nguva dzamhanya.
Yeah, inini ndinongoti ku vanhu vekuZimbabwe. Never give up. We have been in the fight. Tichirimu hondo. For 19 years, say MDC, we've been with the people. Taramira nevanu, pawaishunguruzwa nevanu PF. Nanasi, tichirungorwa, wondo yoyo. Hapana chachinja ngurumende, because zanu PF, ndio ichiru kutonga. Mnangagwa, anakusiana na vamgave, chinuwani, waita zunizuari wese. Saka isusu ngati rure ma free and fair elections ngati rambe takashinga tichi demanda kuti international community ngaivhumidzwe kuuya kuzosupervisa ma elections. Ngati rambe takashinga kuti vanhu vari kunze mudiaspora vapuwe permission yekuti vavote. Ngati rambe takashinga kuti ma election anouya gore rinouya iri ngaite free and fair.
Thank you so much, Mr. Moyo.
Yeah, hi. Sibongile kakhulu mnumzana Moyo, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga lamba futhi.
Okay. Yeah, Chipo, Dr. Chipo Dendere, you have a few seconds to just give us your last word.
I would say that Zimbabweans, the same, don't give up. We will be more engaged in our various capacities as academics, as civil society, and as regular citizens.
Okay, thank you so much.
And Dr. Masoud, your last word.
You know, to attend the one of Zimbabwe, to the guide just is a Kanaka who made a note to the Domnaka.
Hello? Hello, Chris, maybe yeah. Mr. Moyo. Time is up.
Yes, we would like to take this opportunity to thank our guests. We had Thomas Mafumo briefly, and we also had Dr. Chipo Dendere, a political analyst in Boston here in the United States. And we also had Dr. Wangu Mazodze, a political analyst in New York. We also had the MDCT chairman in the U.S. Province here. That's the North American province. And that's it for tonight. My name is Chris Gande, thanking all the listeners who managed to get through and those who didn't. See you next time.
Ini dini jonga kandemiri nchitimu gare pejgwa nezirongwa zidu ze Studio 7.